Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekuthulela indaba ezimqojo ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina musori ndodzokorora uri musi wechipiri gunyana 6 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gweta remumiriri wezengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Scholar rinoti vanogona kunge vakaisirwa muchetura nevanhu vakapinda mujeri mavo vasimo asi vachiti vave kunzwa zviri nani. Hurumende yoronga kunyorerana zvibvumirano nenyika dzinoda vashandi kubva muZimbabwe iyo yopiwa mutero. Zemstat yotsanangura kuti yakasvika sei pakuti kune vanhu vari kunze kwenyika vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe negumi nevatatu kana kuti 908,913. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta remumiriri wezengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar rinoti vanogona kunge vakaisirwa muchetura nevanhu vakapinda mujeri mavo vasimo asi vachiti vave kunzwa havo zviri nani. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Tara vasikala vaDark Coulthard vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino vasikala havasati vaona chiremba wavo asi vanonzi vave kunzwa zviri nani pane zvavaive mukupera kwesvondo nanezuro. VaCoulthard vanoti kurwara kwavo kunotevera kushanya kwevamwe vanhu vasinganzwisisike mujeri mavo pavainge vamboburitswa.
He seems to be doing much better. He appears to have recovered
Tinotenda mwari naizvozvo nokuti I think pa weekend vanga vasinganzwe zvakanaka zvamutsotsi vanga vasingatofamba nezuro vainzwa kutsva mudumbu nezuro vainzwa kupera simba asi zvanzi iko nhasi vaakunzwawo zviri nani saka tichangoramba tichingokaina upfront.
Muzvare Mahere vati ikodzero yavasikala kuti vaone chiremba wavo uyewo vaCoulthard vati vari kutaura nevekujeri kuti vaone kuti izvi zvaitika asi vakati zvinofadza kuti vave kunzwa zviri nani. Hatina kukwanisa kunzwa divi remutauri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyesi sezvo vati vange vasiri pabasa vachidzoka mangwana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo pamashoko ekuti vasikala vanogona kunge vakaisirwa muchetura. VeZimbabwe Prisons and Correctional Services vanonzi vakazivisa mhuri yavasikala kuti vainge varwara uye kuti chiremba wavo aifanira kuzovaona kujeri asi chiremba wavo akatadza kuvaona nezuro sezvo vainge vaenda kudare kwainzwika imwe nyaya yavari kupomerwa. Nhasi zvekare vasikala vange vari kudare uku vakwidza nyaya yekuti vachuchusi panyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vasungwe nenyaya yekuzvidza dare mushure mekunge vatadza kuvapa magwaro avo panyaya iyi kuti vaone kuti vozvidzivirira sei. VaCoulthard vanoti vasikala vari kuda kuti vachuchusi ava vaMichael Reza navaLancelot Mutsokoti vakandwe mutirongo nekuti vakatadza kuita zvavakavimbisa dare.
Nhasi tange tiri mudare tichida kuti vachuchusi ava vakandwa mujeri kudzamara vati pamagwaro sekuvimbisa kwavakaita kudare.
Vati vachuchusi ava vave kupa zvikonzero zvisina maturo nekudaro vanoti vanotarisira kuti vachabatwa nemhosva yekuzvidza dare apo dare richapa mutongo waro panyaya iyi nemusi wechishanu. Chakadai muzvare mahere vati nyaya yekuti vachuchusi vanotadza kupa vasikala magwaro ekuti vagadzirire kutongwa kwenyaya yavo kana kuti mastate papers kunoratidza pachena kuti hapana umbo hwakakwana panyaya yavari kupomerwa.
Asi zvatinoziva isusu ndezvekuti vasikala havana mhosva, ndozvazvinoratidza nokuti kana vachuchisi dai vanga nenyaya inobatika inokwanisa kumira mudare, dai by now mapepa iwawo mastate papers hapo hapo nokuti vari kuedza kudikidika nekuunganidza mapepa, zvinhu zvisipo. Saka kana chinhu chisipo hachikwanise kuti chipiwe kune munhu nokuti hapana nyaya inobatika, bhieti nyaya yekunyatsime bhieti nyaya yemusi wa31 July zvese hapana nyaya inobatika.
Vasikala vane nyaya mbiri dziri kumatare pari zvino. Yekutanga ivo nevamwe 15 kubva kubato ravo reCCC vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu mushure mekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali nhengo yebato ravo. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mhosva yechipiri yavari kupomerwa ndeyekuti vakapesvedzera veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Vasikala nevamwe vavo vari kuramba mhosva idzi. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti nhengo dzeCCC 16 idzi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwavo. Asi vaziyambi vakamboudza Studio 7 kuti matare hapindire panyaya yavasikala nevamwe vavo kana dzimwewo zvadzo nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, nhengo mbiri dzebato rinopikisa remutwakazi Republic Party dzakasungwa nezuro dzichiratidzira Ulawayo dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare ramajistrate rati amai Luazi Moyo avakasungwa vaine mwana ane mwedzi 10 uye vaLuazi Kanye vabhadhare madhora zviuru 10 zvemari yemunyika kana kuti 10,000 Zimbabwe dollars. Vachuchisi vari kuvapomera mhosva yekuratidzira zvisina mvumo muguta iri. Nhengo idzi dzairatidzira dzichitsutsumwa nekuendeswa kunopikira kuchikurubhi kwakaitwa dzimwe nhengo dzebato iri. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti Zimbabwe yave kukwenenzvera urongwa hwekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika panyaya yevashandi vanenge vachibuda munyika kunoshanda kunze. Hurumende inoti yaona zvakakosha kuita izvi sezvo zvichisimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzinotumirwa nemitero inobhadhariswa nyika idzi paunyanzvi hwevashandi ava. Gore rapera hurumende yakaparura urongwa hwenational labor migration policy for Zimbabwe unotarisa nyaya idzi. Izvo zvinoteverwa chibvumirano chakanyoreranwa nenyika dziri mugungano reUnited Nations chinonzi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration chakaparurwa muna 2019. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mavhima avaudza Studio 7 kuti pane nyika dzakawanda pasi rose dziri kuita urongwa uhu.
Dzimwe nyika pasi rose dzine urongwa hwakaita seihwohwo. Even panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo. Tinoziva kuti nyika yePhilippines inoendesa vanhu kwana Dubai nekumiddle east. Vamwe vanoenda kunoita mabasa ari pasi pasi sekutsvaira nezvimwe zvakadaro, asi hurumende yavo inenge ichitokwanisa kuwana mari yakawanda nepamusana pekuti vanenge vane urongwa hwekuwirirana pakati penyika dziri mbiri.
Vaenderera mberi vachiti urongwa hwekusainirana zvibvumirano kana kuti memorandum of understanding nenyika dziri kuda vashandi vemunyika dzichabatsira Zimbabwe sezvo paine mutero uchabhadharwa pavashandi vanenge vaenda kunyika idzi.
Zvanga zvakanakawo kuti tive neurongwa hwakadai nenyika dzose idzo dzinoda vana mazvikokota vedu mumapazi akasiyana siyana. Urongwa hwakadai kufanana nehuri pakati pehurumende dzeZimbabwe neRwanda hunobatsira kuti nyika iwane zviri pamutemo mari dzinenge dzichitumirwa nevana mazvikokota ivavo vanenge vaenda kunosevenzera kune dzimwe nyika.
Asi kunyangwe Zimbabwe iri kuendesa varayiridzi kuRwanda, gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi amai Evelyn Ndlovu vakaudza dare reparamende kuti nyika inoda vamwe varairidzi zviuru makumi maviri. Zimbabwe yakatonyorerana chibvumirano chakadai nenyika yeRwanda uye varairidzi mazana maviri nevasere kana kuti 208 vakatobudirira kuenda kunyika iyi. Munyori mukuru mubazi revashandi nemagariro evanhu vaSimon Masanga vanoti hurumende haisi kuzogumira pakuita chibvumirano neRwanda chete.
Atisi kuzongomira paRwanda chete, takutanga kuti tiite urongwa humwe chete neAngola neQatar, and we are targeting my receiving countries ese kunoenda maZimbabwe dzaakawanda, so that under the labor migration policy we also protect the rights of workers, a portability, a social security, mapensions kana vari ikoko kana vava kuzodzoka kumucha, they should be able to repatriate their pensions.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU waJafet Moyo vashora zvikuru zviri kuitwa nehurumende izvi.
Tisati tawana madetails akatikwanei kuti maconditions ikoko akamira sei and vachave vachitambira mari, asi vamwe vanenge vachiti mari yacho haisiyo mari tingataura nezvayo kana tingapembera nezvayo. Imari shoma, imari iri pasi pane mari iri kudiwa nemasivu servants kana mateachers muno muZimbabwe.
Vamoyo vaenderera mberi vachiita vaone mutero unenge uchibhadharwa hurumende nedzimwe nyika uchibatsira vanhuwo zvavo sezvo uori wakawandisa muhurumende.
Ichinhu chakanaka chekuti tive ne skilled labor yatinoiendesa kunze kwenyika, asi zvinodiwa kunodiwa urongwa hwakati kwanei hwakajeka restructured yokuti mari idzodzo padzinozouya formally dzinozoshandiswa papi pacho. Hatisi kuda kuzoona mari idzodzo dzakutotorwa nehurumende zvekare, vanhu vakutopiwa maybe ya Zimbabwean dollar, iyo mari iyoyo yoshandiswa zvisingavasiri nyika. Takambozviona nguva yafura pataimu ya Gideon Gono. Hapana zvatikabata toti takabhenefita nemari dzaibva kunze kwenyika kudiaspora pataimu yagono, nenyaya yekuti mari idzodzo dzakatsakatika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinova nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari muBotswana muzvara Immaculate Moyo vanoti hurumende iri kuda kukohwa paisina kurima. Nyika dzakaita sePhilippines vashandi vanoenda kune dzimwe nyika pachibhadhara mari dzemitero idzo dziri kunzi dziri kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika idzi. Kunze kwekuti nyika inowana mutero, hurumende inenge ichikwanisa kuonawo kuti kodzero dzevashandi ava dzachengetedzwa. Hurumende yeZimbabwe inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muna 2020 zvakatumira mari yekuAmerica inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 billion United States dollars. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munyika munonzi maita mutauro mushure mekunge bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu reZimstat rati pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe negumi nevana kana kuti 908,914 zviri kunze kwenyika. Zimstat inoti vanhu vari kunze kwenyika vanogona kunge vakawanda havo, asi ongororo yavo yakatarisa vakabuda mumakore gumi kubva muna 2012 kusvika muna 2022. Vanhu vakawanda vanonzi vakaenda kuSouth Africa, Botswana neBritain. Vamwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinogona kutodarika mamiriyoni mana. Asi mukuru anoona nezvekuverengwa kwevanhu kana kuti manager demographic analysis vaPerfect Makumbe vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvavakaita zvekuverenga vekunze vakazvitanga iye zvino.
Muna April takaita census yedu, and rimwe ramamodhuru ranga riri murangariro emigration, takatarisa vanhu vakabuda munyika muno vachienda kune dzimwe nyika. Regai nditi aka ndiko kekutanga mumasensasi edu pataisa modhuru iyi. Zvichireva izvo kuti hatina imwe nhamba yatingakombeya nayo, tichatozokombeya nhamba iyi muna 2032 kana toita imwe sensasi. Patinoita masensasi edu tino guide wane buku rinonzi Principles and Recommendations for Population and Housing Census rinotaura nyika dzose dzichaita ma census pane yavanoti 2020 round maitirwo anenge achiitwa ma censuses. Saka nyaya yeemigration inyaya irimo imomo ndosaka takaiita senyika yeZimbabwe.
Zvii chaizvo zvamaitarisa apa pane vanenge vachibva munyika vachienda kunze kana kuti emigration yamuri kutaurai?
Pakubata emigration apa taibvunza vanhu vakasara muno munyika yeZimbabwe kuti hapana here mumwe wavaigara naye kana kuti vamwe vavaigara navo pamba pamwe chete ipapo vakabuda vava kunze kwenyika. Zvichireva izvo kuti kana paine mhuri kana kuti dzimba dzakabuda dzose kuenda kunze kwenyika, vanhu ivavo hataikwanisa kuvawana nekuti hatina wataikwanisa kunge tichibvunza.
Ipo paongororo renyu iyi, zvikonzero zvipi zvaipiwa nevanhu kuti hama dzavo dzinge dzichienda kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika?
Takatarisa zvikonzero zvakaita kuti vanhu vabude muno muZimbabwe. Vanhu vanosvika 761,054 vakabuda vachinotsvaga mabasa kunze kwenyika. Vanhu vanosvika 77,317 vakabuda vachinobatana nemhuri dzavo idzo dzakanga dzatobuda kunze kwenyika vaitevera hama dzavo kana mhuri dzavo dzakanga dzabuda. Vanhu vanosvika ivo 43,382 vakabuda vachinotsvaga dzidzo kunze kwenyika. Vanhu vanosvika ivo 7,355 vakabuda vachinoda kunogara ikoko. Takawana zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 1,565 vakabuda muno munyika nenzira yemanatural disasters.
Mukuru anoona nezvekuverengwa kwevanhu kana kuti manager demographic analysis musangano reZimstat vaPerfect Makumbe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kusvika nhasi ave makore matatu kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya vachirapwa kuchipatara chekuSingapore. VaMugabe vakashaya musi wa6 Gunyana 2019 uye vanonzi vairwara nechirwere chegomarara. VaMugabe vakazoshaya vapidigurwa pachigaro nemauto muna 2017. Hapana urongwa hwaitwa nhasi nehurumende hwekurangarira vaMugabe uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuRwanda kumusangano wezvekurima weAfrican Green Revolution Forum. VaMugabe vakashaya vaviri ava vave makara asionane. Kusawirirana uku kwakapa kuti vaMugabe vaende kunoradzikwa kumusha kwavo kaZvimba kwete kumarenda eHeroes Acre muHarare. VaMugabe vanorumbidzwa nevamwe nemabasa avakaita zvikuru kusimudzira nyaya dzedzidzo nekupa vatema ivhu, asi vamwe vanoti vaitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzo munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Chikutanga ndinoti ndinoona sekunge vanonyanyisa kurangarirwa mune zvakanaka nevari kunze kweZimbabwe vari muAfrica vachivatenda nebasa ravakaita kuva one of the founding fathers vepan-Africanism. Vakabatsira kuunza kuzvitonga kuzere kwete muZimbabwe chete asi vachibatsirana nedzimwe nyika dzemuAfrica. MuZimbabwe vanhu vanogona kutarisa legacy yavo vachiona kuti kubva zvakauya vaMugabe vana vazhinji vakakwanisa kungevodzokera kuzvikoro kuwanikwa kwezvipatara zvaiva accessible kuvanhu vatema. Asi dzidzo ndicho chinhu chikuru chakanyanyisa kuwanikwa nemaZimbabweans. Asi ndinozivawo kuti ndikasataura izvi vana veZimbabwe vanogona kusagutsikana nazvo kuti kunyange vakaita izvi zvinhu zvakanaka, mukugara kwavo vari mutungamiriri vakazenge vagarisa zvekuti takaonawo dzidzo yotanga kudzikira, zvinhu zveutano mahospitals otanga kudzikira zvekare.
Tinoona kuti vakawanikwa vachishaikira kunze kwenyika kuSingapore, izvo tinoona zvinoitwa neva tunga miri vaka wanda vemo Afrika. Chii chinga gadziriswe panyaya iyi?
Nyaya dzezo utano dzinofanira kugadziriswa zvakasimba. Zvipatara zvedu zvanguva nzvimbo dzekuti vanhu vari kuenda kunofira. Ndingati kunze kweSouth Africa hakune imwe nyika yati yava nezvipatara zvinogona kurapa vanhu vayo kana kuti nyika inewe kuti vakuru venyika vangadawo kunorapwa ikoko. Kugadzirisa izvi hakutori zvakawanda nekuti nyika dzemu Africa dzine maresources mazhinji. Vamwe vane oil, istine diamond, tine goridhe, tine platinum. Zvinhu zvese izvozvo zvinogona kutengeswa kana kugadziriswa maproducts anoita kuti mari idzoke munyika igobatsira vana veZimbabwe.
Tinoona zvakare vamugabe havana kuradzikwa kumarinda Heroes Eka avakatanga ivo. Izvi zvingakanganisa here kurangarirwa kwavo?
Ndinoona kunge ndizvo zvinokanganisa chaizvo nekutiwo ini dai manga musina kundirangaridza kuti nhasi zuva racho ranga richatopfuura ndisina kumbozvifunga. Kusavapo kwavo kuHeroes Eka zvinokanganisa kuti vanhu havakwanisi kuvarangarira sezvavanofanirwa kuitwa. Asiwo kana ivo matourists vanenge vachiuya munyika vanenge vachida kuona pavakaradzikwa zvekuti dai kwaiva nesomething kuHeroes Eka zvinhu zvaizvo kubatsira nyika netsimenzira.
Nyanzo munyadzo zvematengero enyika muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts muno muAmerica naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano United Nations raburitsa gwaro nhasi riri kuburitsa pachena kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete muSomalia vatarisana nenzara inotyisa uye vanogona kufa vakasapiwa rubatsiro nechimbi chimbi. Mukuru werimwe bazi reUnited Nations munyika iyi amai Wafa Said vatiwo nzara iyi iri kudarika ya 2011 yakakonzera kufa kuvanhu zviuru makumi maviri nezvishanu chidimbu chacho vari vana vadiki. Vana vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanonzi vave ndonda. Kuedza kupambwa kwenyika yeUkraine neRussia kunonzi kwasimbaradza ukama hweRussia neChina zvokuti pave kutyirwa kuti mune hondo dzichaitika mune remangwana nyika mbiri idzi dzinenge dzave kuita mushandira pamwe. Russia mwedzi uno inonzi iri kuita musangano wekudzidzira zvechiuto kana kuti Vostok 22. Nyika gumi neshanu dziri kupinda muurongwa uhu. Nepfenyuro dzenyika mbiri idzi dziri kushambadzira urongwa uhu. Zvinonzi izvi zviri kuuya apo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe munyaya dzengarava dzehondo. Asi kusvika pari zvino nyika mbiri idzi hadzisati dzanyorerana chibvumirano chekudyidzana munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Panguva iyi hurumende iri kuzvirovera maoko nekuzvirova dundundu ichiti yakwanisa kuita kuti mitengo yezvinhu idzike munyika zvinhu zvichigadzikana. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe neveruzhinji vari kutochema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvikoro zviri kuvhurwa vabereki vakawanda vachichema chema kuti mari dzechikoro dzakakwirawo zvakanyanya. Kunyange hazvo mitengo iri kunzi yadzika, Zimbabwe National Statistics Agency ZIMSTATS yakaburitsa gwaro rinoti inflation yepagore yakakwira muna nyamavhuvhu kusvika pazvikamu mazana maviri nemakumi masere nezvishanu kubva muzana, kubva pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu nezvigazvipfumbamwe kubva muzana. Asi inflation yemwedzi nemwedzi inonzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezvigazvitanhatu kubva muzana mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezvigazvina kubva muzana mumwedzi wanyamavhuvhu. Saka mitengo iri kudzika sei kana inflation iri kukwira? Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vanotenderana nemashoko ekuti mitengo yezvinhu iri kudzika, asi vachisimbisa kuti hazvisi zvinhu zvose zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zviri kudzika mitengo.
Ichokwati kuti pane maproducts akati dzikei pamutengo, asi maproducts mashoma chaizvo. Tingapemberi kuti mitengo yezvinhu yadzikira nekuti vanhu tinoshandisa zvinhu zvakawanda paupenyu. Tisati taona zvinhu izvozvo zvakawanda zvatinoshandisa mazuva nemazuva yese zvadzika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsinirawo kuti mitengo yezvinhu yambodzikama zvichikonzerwa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari.
Chakanyanya kukosha kuti tijekese ndechekuti masvondo mashoma achangopfuura yataona kakugadzikana in terms of mitengo kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro yatingati pachirungu price stability. Izvazvi zviri kunyanya kukonzereswa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari yekunze. Taona kuti Zimbabwe dollar ichitombo appreciate pablack market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vane maonero akasiyana nevamwe.
Mamboti machema here kukwira kwezvinhu muno muZimbabwe? Zvinhu zviri kukwira. Izvozvi zvikoro zvichangovhurika, zvikoro zvese zvaakuchaja maschool fees mumaUS dollars. Minimum inochajwa neboarding it's about $350 pamwana per term. Mitengo yese yakuinda kumaUS dollars. Saka ndozvandaigara ndichitaura nichiti hurumende haisi kuona here kuti vanhu vese vaakutongeita zvemuma US dollar. Vese vanenge vachiti toda kutambira RTGS vanenge vachitoreta.
Muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vanotiwe mitengo yezvinhu iri kukwira, asi iri kukwira zvishoma zvishoma zvichienzaniswa nezvaimboitika kare.
Inflation kutiroro zvinhu zviri kukwira, saka what we are saying is maprice ari kukwira but at a slow rate.
Saka zvingagadziriswa sei? Dr. Mashakada vanoti,
saka ini maonero angu ndokuti ikonomi haimuda kuti vanhu vagare pasi, vainyatsokuyeruka kubva pakutanga nokuti haichagadzirisiki. Mapolicies ese haasi kushanda, mamezures ese ari kuitwa haasi kushanda. Zvinoreva kuti hamuna confidence muikonomi iyoyi. Pada kuti vaongororwe kuti production yoitwa sei. Zvinhu zvidzokere pazvanga zviri makore ekuma1990s, nokuti tiri kuramba taakungokonewa tichingoenda tichingokonewa. Hapana policy iri kushanda.
Zvinhu zvinonzi nehurumende zvadzika mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari, mafuta ekubikisa, mukaka mumbishi, shuga pamwe nemunyu. Vamundo vari kuti vari kuonawo mutengo wenyama uri kudzikirawo mune zvimwe zvitoro. Hurumende inoti matano ayakatora anosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe ndizvo zvimwe zvaita kuti zvinhu zvigadzikane, sezvo zvakateramisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kuzeya nyaya yekuvhurwa kwezvikoro uye kudzingwa kwevana vari kunzi havana kubhadhara mari dzechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gweta remumiriri weZengeza West muparamende uye vari mutevedzeri vatsvachigaro veCitizens Coalition for Change vaJob Scholar rinoti vanogona kunge vakaisirwa muchetura nevanhu vakapinda mujeri mavo vasimo, asi vachiti vave kunzwa zvavo zviri nani. Hurumende yoronga kunyorerana zvibvumirano nenyika dzinoda vashandi kubva muZimbabwe yopiwa mutero. Zimstat yotsanangura kuti yakasvika sei pakuti kune vanhu vari kunze kwenyika vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe negumi nevatatu kana kuti 908,913. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tamba mboja zitumirei ku studio7@voanews.com. Anukwene kane mfaro, ndini chunga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndukusu ya mina, Geina Kumede Saidi.
Soko izika atisenda wako VOA Ndebele.